Chokutanga Comrade Wande ndoda kutora mukana uno wamachipa pane bunyiro yavanhu yeStudio 7 kukorokotedza Comrade Cyril Ramaphosa kusarudzwa kwavakaita kuti vave President weAfrican National Congress kuSouth Africa. Isu MDC tinonyanyofara nemaitirwo akaitwa basa iroro rekusarudza Ramaphosa nekuti zvakaitwa murunyararo ndingakuti mapozisheni ose ari matanhatu the top 6 mapozisheni aikwikwidzwa akavhoterwa ose murunyararo. Ndo zvimwe zvatakanyanya kuda kufara nokuona kuti ndo zvinoita vamwe vedu iko mhiri kwari Mpopo kuSouth Africa, kuti politics hadzisiri dzekumarana, politics hadzisiri dzetsvimbo mugotsi, ingori chete exercise yedemokrasi.
Chakanyatso kukufadzai pamaitiro avakaita musangano wavo chii?
Conference ye-ANC yanga isiri yokungosarudza vatungamiriri chete. Ndakanyanyofara ini nekuti vaitodibeta maissues ari very very serious, mapolicy documents. Ndakaona izvo kuti vanga vane agenda yaisanganisa maitems anokwana 13. Mazhinji acho akanangana nenyaya dzeeconomic policy, kuti vangaita sei kuvandudza upfumi hwenyika yavo yeSouth Africa. Yanga isingori contest yepower chete yokungoti toda zvinzvimbo. Ndotonatso kuti nguva zhinji yakapera vachidiscuss mapolicies. Izvo ndo zvinji zvatinofanira kunge tichiteedzeravo isu muno muZimbabwe.
Munodyidzana neANC here?
Hatinodyidzana nayo zvakanyanya nekuti isu sebato reMDC mukanatsozviona tiri bato ringangonzi muchirungu uya Social Democratic Political Party. Tiri bato rinoda utongi hwejekerere, utongi husina kudzvanyirira.
Munofunga kuti Zimbabwe ichawanei pakupinda kwavaRamaphosa muchigaro chitungamira South Africa?
VaRamaphosa vava nenhoroondo yakati rebei munyaya dzezvematongerwo enyika. Toonazve vaRamaphosa munhu akamboita zvetrade unionism. Vanotova trade unionist, unyanzvi chaiyo zvetrade unionism. Izvo zvinotifadza nokuti isuwo sebato reMDC munongoziva kuti takazvarwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, tiri mwana we ZVTU